tema bati ratachita basa reduria remidziyo yemagitare ndo zvimwechete zvatirikungoita nenhumbi dzevanhu kuti vatambe bhora tiri kusenza nerimwe gungano riri kuno rinopiwa mauniforms nemaclubs votititambidzawo isusu kuti tiite sei tikwanise kupa avo vanenge vane maacademy vanenge vaine maclubs ari kustruggla but most importantly tanga tichitageta kuti vasina zvachose ndo zviri kuitika pano but ininiwo ndiri kusenza ndiri kusiredzi semazuva ari ese kwandakakurira kwandakazvarirwa asi kune vamwe vati kushanda navo vari kukuharare but kuchiredzi ndokwatachiedza kuti vanhu vabatsirike because kuchiredzi kunodiwa bhora zvisingaiti
makawana sei mukana wekunge muchiwana mauniform aya
mukusangana nemadzisawira taabva mukutanga chikwata chenhabvu chatotamba Sunday League ndoo patakasangana nevanoita zvekutora nhumbi dzebhora kubva kumateams ari munomu nokudaro takabva tangoonawo kuti zviri nani kuti tikwanise kuti tinge tichitumira zvinhu izvi kutumira kunotinetsei imwe nguva asi ndine madzisawira angu andakapinda nawo chikoro kuchiredzuko ndo vari kuita mudeme mudeme pano nepapo nevandakakura navo ndakavaudza kuti amana onaiki tokwanisa kuti tibatsirechi redzi yedu kuti zvinhu zviite zvakanaka saka vakabva vangutiwo pane mumwe anorana football club inonzi Chiredzi Stars ndiye futi ndinyakuita kuti ndide kuda kuti titumire zvinhu because chido chake nebhora nekuunganidza kwaari kuita vana vachitamba bhora kuchiredzi ndo zvimwe zvakaita kuti tidaro saizvozvo saka madzisawira nevandakakura navo pachikoro chinonzi Ipo Valley High ndo vari kutibatsira kuti tiunganidze mari tikwanise kutumira
ivo vamunozopa mauniform ava kumusha munovasarudza sei
kune vana vanofarira kutamba bhora saka kana uri munhu ane chido nebhora wakarongeka uri dedicated tinosumudzirana ndo sarudzo yacho iripo kana wakarongekawo kana mivari vemaclub vane timu yavo yavanoziva kuti iri kutamba angave mabhuza kana vana vadiki patori nechimwe chikwata chatinacho chinobva kwasave munzira yekuenda kuchipinge inonzi masekesa area nepabridge takatoenda kuchikoro chinonzi Mahenye tikakwanisa kuvatambidza womauniform iwayo because vakaita reach out saka sarudzo yacho ndeyekungotariswawo kuti vanhu vari kuitei zvinoda kuti zvisudzire community yedu because community yedu inoda kuti iwane zvinhu zviri kuti netsei pane vanazvo asi vasina ndo vatiri kuda vatotageta
mambotaura nezvesangano rekit aid makasanganawo naro sei
nekit aid takasangana nekuda kwokuti ndanga ndatanga chikwata chenhabvu chedu isusu maafricans nemarefugees muno muengland
kune vamwe vari kunze kwenyika vangadai vari kuwanawo mikana yakadai seyenyui asi vachiisiya vasiri kuiona zvii zvamungavaudza
semaonero angu inini shoko randingapa vamwe nderekuti tiri vanhu pane vanhu tinobudirira nevanhu ende ushamwari hwakakosha chinhu chakakosha sereko kuti tionekana vana vachibudirira nekutamba kwebhora ngatimbodzokerai kumashure isusuwo tichikura dai takawana vanhu vanotibatsirawo taide tiri pane chimwe chinhano chakapfuurikidza chatiri chino ichi imwe nyaya yandogona kutaura ndeyekuti pane vanogona kufunga kuti ini ndobatsira mhuri yangu chete zvakanaka chaizvo kubatsira mhuri yako but tiri vatumwa vamwari izvo mumwe nguva unotumwa kunoita rimwe basa kumwe kune dzimwe nharaunda unenge watotumwa nemusiki saka ngatiitei zvatokwanisa kuita kuti tibatsirane tibatsira avo vanobatsirika ngatisave bhora chete mabhuku chaivo makombiyuta chaivo mabhilo
nokuti tinozviziva tese kwatinobva imwe nguva zvinhu zvinogona kuti netsei pano nepano